zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira haiwa zvigomborero zvamagadi bazvakanaka vagadi gomberedza vachingoedza kugumbira
vabuda muru
zvigomborero zvamagadi bazvakanaka.